Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vhiki iite kuna kuita zvichitevera mitemo yenyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupita muvhese dzenyika vachiita makampeni avo pasina anombunyikidzwa.
United Nations nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganhurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa muGovernment Gazette. Robert Mugabe Jr. mwanakomana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi achipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira nezvemafashamu emvura nedutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganhurwa kwemiganhu richashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa kuGovernment Gazette. Izvi zvanyorwa padandemutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Zvichakadaro, United Nations nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka uye dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa munanya mavhuvhu sekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa rubatsiro rwemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million US dollars kubva kuUnited Nations Development Program inova mari yabva kumuzinda weJapan muZimbabwe kuZimbabwe Electoral Commission. Mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kaloni vati itariro yavo kuti ZEC ichaita sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably the possibilities of violence. And I really want to take
United Nations inoziva kuti pane kushushikana kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga uye isu tiri kuti sarudzo idzi ngabviitwe murunyararo.
Vati mari ichashandiswa pakugadzirisa gwaro revavhoti pamwe nekuona kuti vechidiki, madzimai nevakaremara vapinda musarudzo. Muumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati nyika yavo yakazvipira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga, vachiti kana zvikaitika zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire uye kuti vanhu vagare zvakanaka. Vanoti zvakakosha kuti munhu wese apiwe mukana wekuvhota kusanganisira vechidiki, madzimai nevakaremara. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaRodin Kiwa vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru uye runouya apo nyika yave kugadzirira sarudzo.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time as preparation.
Tinotenda nerubatsiro urwu nekuti rwauya apo tiri kugadzirira sarudzo.
Vakiwa vati ZEC yakawana zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yavanoda kushandisa pasarudzo kubva kubazi rezvemari, ndosaka iri kutambira rubatsiro kubva kunyika nemasangano anobatsira. Kunze kwerubatsiro rwanhasi urwu, Zeki yakawana rubatsiro rwemamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kuEuropean Union. Pane kutyira kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga sezvo mapato anopikisa achiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa uyewo dzichiti dziri kurambidzwa kuita misangano. Gweta zvakare vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vanobvumirana nevamasangano anopa rubatsiro pakukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Uyezve Zeki iite kuna kuita zvichiteerera mitemo yenyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupita mutso dzese dzenyika vachiita makampeni dzavo pasina anombunyikidzwa.
Zvichakadaro, mute pagwaro rekuganhurwa kwemiganhu kana kuti delimitation report ichiripo sezvo Zeki nehurumende vari kuramba vachipa mashoko ari kupesana. Nhasi vakiwa vaudza vatori venhau kuti gwaro iri range richitarisirwa kuburiswa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette.
Can say to you that the gazette should be coming out sometime this afternoon.
Asi mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboti vamunangagwa vainge vapiwa gwaro rekugumisira neZeki kuti ridhindiswe kugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette vachiri vakamirira gwaro rekupedzisira. Panyaya yekuti gwaro iri richatsikiswa nhasi, vamakoni vati vanotenda dzamwa dzaswera nebenzi. Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora kuti ichokwadi here chataurwa neZeki.
Delimitation report haisi report inongoitiwa vanhu vari muchihwande.
Vakafanwa kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vati Zeki inofanira kuita zvinhu zvayo pachena kuti vanhu vavimbe nezvinobuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mwanakomana vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, tinotenda Mugabe Jr. akasungwa nezuro manheru akaendeswa kumatare edzimhosva muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Robert Mugabe Jr. aonzwa kumatare nhasi zuva roro anongonya, asi nyaya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati idzokere kukamba yemapurisa ekuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaonzwa kudare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica pane imwe imba iri mumusha weStrathaven muno muHarare, asi vanyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe. Assistant Commissioner Nyati vati shamwari yaRobert Mugabe Jr. nkatazosindiso ndiye akamhanara nyaya iyi. Gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi. Bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padande mutande raro mangwanani asi razobvisa nyaya iyi. Vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padande mutande rebepanhau iri zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhembe rodze Robert Mugabe Youth Day rinova zuva rinopembererwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018. Hatina kukwanisa kutaura nevapepeti vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwewo divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, magweta emumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza North Mparamende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScala. VaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakatorwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati chikumbiro chasvitswa kudare navaScala hachina kuti tsvikiti uye kunonoka kutongwa kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisawo vasitole avo vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba. Zvichakadai, gweta ravasitole vaOliver Marwa vakumbira kuti kutongwa kwavasitole kupatsanurwe nekwavasikala.
Vasikala vari kushandisa mirau kuti kodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to. And tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva, vari kuzviita vachitevedzera mirau yenyika, but zviri kutorera vasitole nguva because vasitole havasiri part of that process. Vasitole vanewo zvavo zvekuti ivo varida kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva.
Vamarwa vati vanoda kuti vasikala vagozopa humbowo pakutongwa kwavasitole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa.
Uyezve pamutemo vasitole havagoni kuzodedza vasikala kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vari vachitongwa vari pamwe chete, but vakapatsanurwa vasitole vanogona kuzodedza vasikala kuti uyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu.
Mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake. Vasikala navasitole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare mo Blessing Ali nenofungidzirwa kuti nhengo yezano PF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudzamara vasikala vaburitswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rinoona nezvemamiro ekunze munyika reMeteorological Services Department nebazi reUnited Nations rinoonawo nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti Zimbabwe iri pakati pedzimwe nyika dzemusadhak dzinogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo rinonzi Cyclone Freddy. Godwin Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana 2.2 miriyoni zvikuru kumadhagaska vanogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekategori 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzikutarisirwa kunaya mvura kunze kweMatabeleland North chete. Zvichakadaro, vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha weRunyararo West vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Ne umwe mwana ari disabled, saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu akarara pametress. Mvura yacho payakatimapindira yakaita yange yakawandisa kuzovasimudza nekudii zvakavaafecta zvisingaiti. Then mumba yakapindawo masofa akanyorova, masiriji, masitovhu, everything zvavo zviri mumvura. We had to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita savaRichard Munyenye vemimusha weOld Railways kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Muri kubva nemvura yakananga muOld Railways, saka mvura inotozara muzvimba chaimo, hakwete pedu titoga pakadowanda. Vamwe neupfu yavo yanga vanaye plus havana, vanongovata pasi machira akatonyorova vozongomuka vanhu vatiri mumvura kumatu pamvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varokika muzonda vanoti vanga vari mubishi rekuverenga nekuongorora kuparadza kwakaita midziyo iri muward mavo umo mune dzimba dzinopfuura gumi dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tinoda kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaiyo chaiyo, because Now after nda kombaila data yangu zvakanaka naka tikuida ku meeting chano ta proposal na mayor na town clerk na engineer so that toona kuti toita emergency ipi kuti either rwizirwo chirwa here kana kuti vanhu vopuha dzimwe dzimba dzavanga gara kana toendwa pane mamwe masitenzi matsva ndo zviripo.
Zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekupfachikwira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vachitaura neStudio 7 mutauriri weZina amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutirikwi azarisa.
Uwandu hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore 15 kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebhilele South kunzvimbo dzakaita semapisa matopo negwanda dzisi dzakawana dzinonzi dziri kupfachikira mukupera kwesvondo. Zinwa inotiwo mamwe madhamu akazara zvekupfachikira ane zvikamu 60 tanhatu 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebhilele South, Mazoe nemazvikadei kumashonaland central newest. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vashanyira Ukraine vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Rwendo urwu rwange rusina kuziviswa veruzhinji. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine muhondo neRussia. Muguzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Ndinoona kuti kuenda kwaPresident Biden kuUkraine chinhu chakakosha zvikuru. Chinotaridza kuti munhu ane zvivindi anonopinda kune hondo, uye zvinoratidza chokuda kubatsira vamwe, kubatsira Ukraine mudambudziko rokudzvanyirirwa kwari kuita nenyika yeRussia.
Munoona zvichizobatsira here mukupedza hondo yeUkraine neRussia?
Zvinokwanisa kubatsira nokuti chero dzimwe nyika dzanga dzaneta nehondo iyi nokuti yatova nenguva inodarika gore ichirwiwa, dzirambe dzakamira neUkraine. Zvinobatsira zvikuru, uye zvinobatsirawo vamwe vanga vachimbobatsira Ukraine kuti vakurudzirike kuramba vachiibatsira, vachitoona kuti pamwe vaakutozosvika pakuti vakunde hondo yacho.
Tinoona ivo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti nhasi vachabva vazowanikwa vachitaura ivo kuti vachabatsira sei hurumende iyoyi yeUkraine. Munoona zvichibatsira here kushingisa ivo vari muUkraine vari muhondo iyi?
Zvinobatsira kuvashingisa chaizvo, uye zvinobatsirawo even vagari vemunyika yeAmerica kuti vazive kuti zviri kuvimbiswa nomutungamiri wavo ndezvipi, kana vemapato anopikisawo muno kuti vazive pachena kuti zvii zviri kuda kuitwa.
Taona zvakare mutungamiri weAmerica vaBiden vachienda kuUkraine pazuva rinonzi nderevatungamiri rePresidents Day. Izvi zvakakosha sei?
Izvi zvakakosha nokuti ndinotoona sokuti ndiye mutungamiri wekutanga waenda ikoko kune hondo achipinda mukati mayo. Zvasiyana nokuti mutungamiri weUkraine ambonyero kachuya kuno ivo vatoivinga hondo yacho ikoko saka zvinobatsira zvikuru.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Muhlanganya uyo weStudio 7 vari muFlorida muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutambi wenhabvu wekuGhana Christian Atsu uyo akashaya mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey wakasvika muGhana nezuro. Mutumbi waAtsu uyo ange aine makore makumi matatu nerimwe wakawanikwa wakatsikirirwa nemudhuri nemusi wemugovera pakave nekusuwa kukuru apo ndege yeTurkish Airlines yainge yakatakura bhokisi rake yakasvika panhandare yendege yeKotoka muAccra. Mutedzeri wemutungamiri wehurumende yeGhana vaMahamadou Bahoumia ndiwo vaitungamira chikwata chehurumende kutambira mutumbi uyo. Mutumbi wake wakabva waendeswa kukamba yemauto kunochengetedzwa zvakanaka mumochari. Atsu asiya mudzimai Marie Claire Rupio nevana vatatu. Akambotambira zvikwata zvakaita seChelsea, Newcastle muEnglish Premier Soccer League nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vakafa muTurkey nemuSyria mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nemutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanoti vachagadzirisa zviri kunetsa pamiganhu wenyika mbiri idzi panyaya yemitero inofanira kubhadharwa zvokanganisa kutakurwa nemarori kwemhangura kana kuti kopa kubva kunyika mbiri idzi. Nyaya yemotokari zhinji dzogara kwenguva ndodzokora zvakare nyaya yemotokari zhinji dzogadzirwa pasi rose dzichishandisa simba remagetsi yave kupa kuti paite chipatapata pakuchera chicherwa chemhangura kana kuti kopa ichi, asi marori anonzi haasi kufamba pakati penyika mbiri idzi nekuda kwekusawirirana pamitero inofanira kubhadharwa. DRC neZambia dzinotarisira kuti mukati memazuva mashoma zvinhu zvinenge zvava kufamba zvakanaka. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, hurumende inoti iri kuronga kuvandudza mutemo unobata vanoshandisa mishonga yechivanhu uye vanoita zvemweya pakurapa nekuomesera vari kushanda vasina kunyoreswa zviri pamutemo netraditional medical practitioners council kana kuti PMTC nevamwe vanonzi vanenge vasingateedzere mutemo wetraditional medical practitioners council act. Vanorapa nemishonga yechivanhu nemaprofita vanonzi munguva inotevera vanenge vave kusungirwa kushandisa mishina inoongorora zvirwere zvakaita sezvemwoyo kana kuti BP, shuga, kupisa kwemuviri nezvimwe kuitira kuti vakasike kuendesa varwere vane madenda anokwanisa kukomba kuzvipatara paine nguva. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro nenhengo dzeTraditional Medical Practitioners Council nemusi wechitatu. Dr. Mangwiro vanoti matanho aya achatorwa senzira yekudzivirira kufa kwevanhu nezvirwere zvinokwanisika kurapika kumakiriniki nezvipatara.
Zvinhu izvi vanhu rumuboka iro rekurapa vanhu zvechivanhu vachafundiswa nehurumende makoreji akasiyana siyana nezvekurapa vanhu, uyezve tichakumbira kuti varapi ava vachengetedze zvinyorwa zvinotaridza kuti vabetsera murwere sei. Zvinotaridza kuti murwere abatsirwa aenda kuna nhii, ndamutadza aenda kuna nhii.
Kaenderera mberi vachiti donzvo rekurapa nderekuraramisa munhu, nekudaro panofanira kuitwa zvose zvinokwanisika kuti munhu asarasikirwe neupenyu.
Uyezve tiri kukurudzira kuti vari kuda kuti vanorapa ava nekudii tinge tichikudza upenyu hwevanhu tichida kuti vanhu anenge atanozvigona nyangoro kuzvarisa vanhu haungati mwana akachinjika kuti ndinopindura nemaoko uri kunze iwo zvaunoziva kuti hazviiti unofanira kunge uri munhu anoziva kuti wakatiterera mwana kuti haasati akuneta here mudumbu ramai kana usingazvigoni indisa mberi unofanira kunge une gwara rekuti murwere iye anofamba sei kubva pauri nekuchimbidza pakanga poda kuita njodzi kune vaya vanoda kuzvarisa vanhu.
Dr. Mangwiro vanoti sangano re-Traditional Practitioners Medical Council ndiro rine mvumo yekupa maresinesi zviri pamutemo kwete mamwe masangano ave kungonyuka.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kurapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako mumapapto imomo. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here, uyezve ari kufema zvakanaka here.
Kunyange hazvo vamwe vari kutambira zvakataurwa nehurumende izvi, vamwe vanoitwa zvemweya vari kunyunyuta vachiti TMPC Act inofanira kuvandudzwa kuti ipatsanure mashandiro en'anga nevanorapa nemweya. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, Bishop Johannes Ndanga, vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotaura nezvekushandisa mishonga yechivanhu kwete vemweya.
Haitauri vaprofita vasingaiti zvemushonga. Traditional Medical Practitioners Act. Hapana medicine inoshanda pafeyi. Feyi haishandiswi medicine.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Dzvene reApostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vatsinhirawo vachiti
isusu I believe kuti kana iringirozi muchisvika pasowe munotosiya butsuko mawacho ko mafoni uko, saka kana wakuzoti ingirozi yakuda thermometer, yakuda mushini wekutestisa shuga, yakuda chekuchekesa BP, kana mudzimu chaiwo unenge usingade zvinhu zvese zvakadaro padhuze, unozvirovera pasi zvikapwanya kozvi unenge uri mudzimu chaiwo. Faith healing tinorapa nemweya unenge wakatigara, saka isi hatirambi zvinenge zvataurwa nehurumende. But ngatoti vakomana vedu vatei tichishanda navana mukumbi vaive ndovangatotrenwa kushandisa izvo.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emushonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council unosungira vanoita mabasa aya kuti unyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro dzesarudzo dzegore rino, United Nations ichikurudzira kuti dziitwe murunyararo, ukuwo gwaro richashandiswa pakuganurwa kwemiganhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation report, richinzi raenda kunotsikiswa kugovernment gazette. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga mukati. Hurumende yazivisa kuti gwaro rekuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raenda kunotsikiswa kana kuti rave kuiswa mugovernment gazette. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.